Section 124B yeConstitution yedu yeZimbabwe inoti pachava neprovision yekuti pachaita madzimai 60 achachuzwa kubva mapolitical parties akasiyana-siyana kuti atimiririre muparliament. So paiva netwo terms from 2013 to 2023. So sunset clause iyi iri kusvika pekupedzisira muna 2023. So isusu tiri kuti zvaya kunopera tinotendawo basa rakaitwa kuti yakaimupawo mamwe madzimai kuti akwanise kupinda muparliament for the first time vachimiririrawo kodzero dzemamwe madzimai. Asi tiri kutiwo pakuuyiswa kwayakaita yakauyiswa mamwe machallenges akasiyana siyana aya takaona vakadzi vakubva kumaconstituencies vachiuya vakungomirira kuenda papr nekuonawo madzimai akuvharirwa kumaconstituencies vachingonzi mimi mune yenyu pr nekungoona kuti futi pr yachenge isikanyatsosarudzwa zvakajeka kubva kumapolitical parties uko kwaingochuzwa vanhu nekuti unowirirana here nevatungamiriri vepati kuchisiyiwa vamwe vakadzi vaideserva.
Saka chii chanetsa apa? Muri kutii?
Isusu tiri kuti as Women's Academy for Leadership and Political Excellence tiri kuti instead of kakurenewa proportional representation iyi ngatitarise ikazvinotaura bumbiro remutemo pasection 1756 and 80 apo panoti kuchange kunofanirwa nge kune kuenzaniswa kwemukana yatinoti gender equality pakati pevarume nevakadzi. Saka tiri kuti instead of kuextenda quota system ngatichingorespekta izvi kutaurwa musection 1756 ne80 iyo inotarira kuti panofanirwa kunge pane pamapositions ese vakadzi nevarume vange vachimiririrwa zvakakwana. Saka tinongotika kumapolicy makers edu chingoalign nai masections aya to the electoral act kazviipezeki simba rekuramba malista anobva kumapolitical parties anenge asina 50-50 gender representation.
Chii chamuri kuita pamusoro pazvo? Muri kuzvifambisa sei?
Isusu nemaorganizations akawanda zvashanana nana SAPS tiri kurana kampeni inonzi hashtag let's go 50-50 yatiri kuti aiwa izvi zvekota system takazviona zvakakwana asi semadzimai tiri kudawo more because ndisuka vakawanda mukatarisa papopulation weare more than 52% and pavanhu vakavhota muna 2018 madzimai were close to 54% ndisu takatobuda kunovhota takawanda but pamapositions ekuita even mapresidents kuita macouncillors nemamps takangowana mukatarisa pamacouncillor nepamamps takangowana less than 14% tiri kuma 13% ikokoko. Saka tiringotika ngatingoendai 50-50 sezviringotaurwa mubumbiro remutemo sezviringotaurwa kune dzimwe nyika sezviringotaurwa pasi pose kuti yangova nguva yekuti madzimai asvumukewo azvimiririre ega mumapositions of authority. Saka isusu sewaupi tiringoti aiwa zvekota system tazviona asi for now let's go 50-50 and it can be 50-50 kana kuti kutodarika 50 madzimai kubvira kucabinet chaiko chaiko even kuchaitawo mutungamiriri wemudzimai nekusvika kulowest level kubvira kumaschool development committees kumahealth center committees toda kuonawo madzimai achitora zvigaro zvepamusoro zvekutungamirira.